muswe chatu mwezuno wakurume nevana vakaita manyoka vakaenda kuchipatara cheSalva Mine Clinic neswepo vakaongorora vakaona kuti yanga isiri korera kuti manyoka anonzi diarrhea. Vana vakarapwa vakaenda umba, vana havachanhati chese.
Saka munofunga kuti dambudziko ringange riri rei rekuti vaite manyoka aya kunyange yanga isiri korera?
Kufunga dambudziko rakatanga pachikoro pashaya mvura. Mvura tinopiwa nevaridzi vechikoro vanoitwa vechamba mine inoitwa inorava nemetalon. Saka ndiyo inotipa mvura. Saka inonzi yava nechikwere chakakura chezvino ndobva yamiswa mvura kuti iwe. Saka vana mvura yakachena havasi kuiwana. Vatongotoya vanenge vawana kubva kudzimba dzavo ndeyo yavari kunwa. Saka hatinyanyoziva kuchena kwayo mvura iyoyo. Uye sesu pano sevarairidziwo futi tiri kutopota tichipenga mvura inosapuraiwa neumwe muvakidzano mubereki wanetrakta yake. Tinobvisa mvura inoita mari inoita $35 ndiyo inotunza kabhauza kanotakura mvura yakawanda zve2000 liters. Saka ndeiyauya iyo totosiyawo sevarairidzi. Then vanawo yokumwa takatongoti vauye nemvura mumabhodhoro avo. Then kubvisa maoko asati agewa takati vauyewo nekasipo kuti vasuke maoko asati kuti vatanyanya kudya tsvina zvakanyanya. Saka ndo mamiriro emvura pano paShalva Primary. Asi kubva taurayira vana kuti vachiya nemvura yavo uye vafambe nesuwo yokuti vageze maoko. Asi so far tataona kuti dambudziko iroro riine vana remanyoka.
Zvinhu zvamungataurawo tichiona kuti nyaya dzeutano dzinobatawo zvakawanda, kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro.
Ini ndaikumbirisa zvangu varidzi venzvimbo kusanganisirawo kanzera wenzvimbo uye kutaurawo nezvinwa sezvo zvina richingoriwo bandiko rehurumende. Raonawo dambudziko revana vadika kuti vasashaya mvura pachikoro uye nevarairidziwo vanobva misha iri kure vari kushandawo vabatsirewo kuti tiwane mvura zvinhu zvakanaka.